A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 28th, 2019, which, PJ, happens to be Thanksgiving Day. So welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the campaign to end gender-based violence. Zimbabwe joins the rest of the world in shining a spotlight on gender-based violence in a campaign which started November the 25th to December the 10th under the 16 Days of Gender-Based Violence campaign currently underway.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Yes, and during the 16 days of activism, which is currently underway, that started on November the 25th, people around the world are uniting to raise awareness about gender-based violence, challenging discriminatory attitudes, and there is a call for improved laws and services to end violence against women and girls.
And the government and non-profit organization, women rights groups as well, are joining hands to carry out awareness campaigns during these 16 days of activism. The theme of this year's campaign is Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape.
And estimates by the World Health Organization show that about 1 in 3, which is 35% of women worldwide, have experienced either physical or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime.
And the United Nations Population Fund, UNFPA, country representative Dr. Esther Moore says Zimbabwe should commemorate 365 days of activism against gender-based violence to minimize gender-based violence in the country. Speaking during national commemorations of the 2019 16 days of activism against gender-based violence and official launch of the Chinoy One Stop Survivor Center, Dr. Moore said Zimbabwe is reversing gains of development by engaging in gender-based violence. The police also agrees.
Yes, and I'm hoping that our video is ready, which actually came from Chinoy. And I understand that, yes, we do have Dr. Esther Muhai of the UNFPA. Let's hear what she had to say about gender-based violence, especially looking at the Zimbabwean case.
Sometimes people would go to the hospital first, and they're told, first go and get the form from the police. And what happens? They go back home. The other challenging barrier that used to be there was that they would go to the police and you say, my husband's brother has raped our daughter, and you're told this is a domestic affair, sort it at home. But we are seeing that is the wrong way to go. Now we need to have one stop where the woman or the child or whoever is affected can come and get all the services the way you get in a supermarket. One approach, one center.
We were hearing there from Dr. Esther Mohai of the UNFPA. The police also attended the event. Let's hear what they had to say.
Ruzhinji tinoona kuti dzinopagwa dzichiparirwa na nevanhu vanenge vakagarisana sehama uye sevakidzani.
We're hearing there from the police that, you know, they were just reiterating what Dr. Esther Mohai was saying from the UNFPR, saying that, you know, some of these events or some of these atrocities that happen in gender-based violence are actually done by relatives, and it's difficult for families to report. PJ.
Yeah, siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke namhlanje esikhuluma ngodlakela olutholakala ezimulini oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane i-gender based violence lapho ke kunanzwa insuku ezilishumi lasithupha zomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence oqhutshwa okwamanje oqalise mhla ka 25 usiyaphela 25 lwezi usiyaphela ngenyanga ezayo eka Mpalakazi ikho ke kulemicimbi enziwayo phakathi kwelizwe kobulawayo kwenziwe umhlangano labo oqoqwe ngabe inhlanganiso yabesifazana eye world bemanyene lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lamhlanje sizwe kuthiwa kube lomhlangano kube lombuthano njalo lapho ongenwe eChinoyi ngudokotela Moye othi owenhlanganiso yomanyana wamazwe womhlaba othi yena kuningi osokwenziwe eZimbabwe kodwa ke kukhanya ngani iZimbabwe isibuyela emuva ngoba omama lokhe behlukuluzwa njalo langamapholisa kube embuthaneni wabasechinoyi kulapho ke kade kuloku kukhuluma khona uDr. Esther Moyo oyi-UNFPA nganye ke lamapholisa akade khona kulesi sehlakalo kulumbuthano indingimba yalonyaka bahamba ngelokuthi Orange the World Generation Equality Stands Against Rape ukuba kulwiswane kakhulu lo msebenzi wokudlwengula kwabesifazane kwabomama kwamakhosikazi ezindlini kumbe njalo emsebenzini lalapha abakhona basengozini enkulu yokudlengula ikakhulu lamantombazana bedlengulwa ngabantu ababaziyo abantu abayemulini abangaba ngosibare bangaba ngabantu abadala abangubaba sibili akumele bavikele abantwana laba kodwa ke ubabona beyibo abahlasela abantwana bebadlengula Lamhlanje ke kuhlelo kuze sisungule uhlelo lwethu wathi sizwe okuphume embuthanweni owenzakale kobulawayo ngolwesibili.
Udlame alukhethile ukuthi unothile ungumyanga, ungumama, ungubaba, ungumfana, uyinkazana. Bakhona noma nje belokhe belokuhlonipha ukwelisaba ukuthi mina ngingubaba kukhanye kuthiwa ngitshaywa ngumama kodwa sithakazelela ukuthi sebekhona ababuya bezokuthi ngilamulelani ngiphume kulokhu kuhlukumezeka bakhona ababuyayo bezokuthi sibancedise baphume ebunzimeni ababuthola ngemakhaya kumbe lakho emsebenzini bakhona ababuya bezokhuluma noma kuyiphi indawo kodwa abakabi baningi kangako ngomthonzelanyana kodwa siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazaziletha ngobuningi babo
labo yangakade bekhuluma ebuthanweni okade usenzelwa ngaseGwanda edolobheni laseGwanda hachi kobulawayo sizalethulela ke leyo lawo amazwi abantu abakhulume embuthanweni obuqoqwe ngabe inhlanganiso eye world owenzelwe kobulawayo
Aiwa kuneo vachangubva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutaura isu pamusoro pemhirizhonga inoitika munyika panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira ivo 16 days of gender-based violence. Pane campaign iri kuitwa pari zvino yekurangarira iyo kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Saka tinoona kuti masangano mazhinji anorwira kodzero dzemadzimai uyezve nehurumende nemasangano eUnited Nations vari kubatana vachiedza ivo kuti vawane nzira dzekuti nyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana naskana idzikire. Nhasi sangano reUnited Nations reUNFPA vawanikwa ivo vachiita chirongwa muchinoi pavawanikwa vachiparura yavari kuti one stop shop, kuti munhu unosvika ipapo uchibva wataura nhuna dzako uchibatsirwa nemapurisa nezvimwe zvakadaro kana uchinge watarisana nenyaya yemhirizhonga. Vachitaura pachiitiko ichi Dr. Esther Mohai veUNFPA vanga vari kuti ivo kazhinji kubhinywa kunoitwa madzimai kana vanasikana vechidiki kuri kuitwa nehama, asi mhuri dzinozotadza kuti dziende kunotaura nyaya iyi kumapurisa. Saka mapurisa apindawo achitaurawo maonero avo vachiti izvi ndo zvavari kuona zviri kuitika kazhinji, asi vachikurudzira hama neshamwari kuti kana pachinge pawanikwa ipo pachiitwa kubhinywa, kungave kuri kwemwanasikana kana mwana mukomana, nyaya iyi inofanirwa kuendeswa kumapurisa. Saka ndo nyaya yatiri kuziya pachirongwa chedu nhasi, uyezve kuti chii chaizvo chiri kunyanyokonzera kuti uwandu hwekubhinywa kwemadzimai nevanasikana hurambe huchikwira. Takataura isu nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nemusi wemuvhuro vachitaura ivo kuti nyaya yekuondomoka kwehupfumi nezvimwewo ndo zviri kusakisa kuti nyaya idzodzi dzemhirizhonga dzirambe dzichikwira. Asi pane zvirongwa zviri kuitwa nemasangano akasiyana-siyana uyezve nezuro MP vekumufakose vakawanikwa ivo vachishanyira nzvimbo iyo yemufakose kuitira kuti vawanikwe ivo vachitaura nevanhu vari munharaunda yavo pamusoro penyaya yekubhinywa ye 16 days of activism against the gender-based violence. Regai tinzwe kuti vakati chii. Let's now take a listen to the MP.
Violence akuitika inhaya yekuti kondakti yedu hatisi kunzwisisana nababaropa. Ndopa pazotaurwa nababaropa kuti ini nemufungiro wangu ndinoti takaenzana pakuti babaropa mukaona mairopa vaenda kuboo. Saroo chitarisoo vana. Handizvo. Babaropa panoti mairopa basa rakavawandira. Ndakutobatsira kudini. Kuwata. Hatisikura kuti ndakadyiswa. No problem yatinayo mukaucha mhedu. Ndakutoona iri rakadyiswa. Kudyiswa idusu remunhu chaiko. Rakadyiswa zvisingaiti. Hazvisirizvo. 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 Ini nayo ndange kapu yekutoti amwe mwana nhasindombokubikirai pane mimwe yandadzidzowo kubasawo. Mukasvika ana mai nhingi ndimana tinhadziro ndavanhu vachidyiswa ndavanhu that's love. That's love. Nhasi ndatingotibikirai mimwe yenyu yeye. Because isusu vamwe madzimaika kutaura chokwadi nyaya dzinoita kuti violence dzivepo wani kugeza hatidi. Tukumika kwacho mune kuti mhanyira makuwa varume vanongoda kuvedzirwa zvakanaka ende vakangosangana nezvakanaka kungovaitwa zvakanaka so zvinhu zvese zvinongodini zvinongoendeka vakangovaprezentepo so iwe umwe wako sekunzwisisa kwaunozviita ukanzwisisa kuti nyamasvisva witinesi yavo yakadaiwo iwe nyarara ukaona nyamasvisva vadini vakuidza inzwi. Dzimweni nguva kahanzizo kunyarara kunokunda zvakawanda. Mamwe madzimai manyararire nyamunozoita manje ndeyekuti mudzimba umu vana baba vari kuita minano yekuvatwa nevanasikana. Avazvihepi next term and I think next term ka isema mama ages ana mbuya vedu. Because right now tinoona mbuya vari mudzimba zvizhinji zviri kuitika under the carpet. Zviri kutsvairwa pasi under the carpet. Vana vari kurepukana nababa, vana vari kurepukana nasekuru, inherera dzemwanasikana idzi. Handiti sekuru mwanakomana ari kuuya achirepa mwanasikana. But zviri kukonzwa nezvemumba nyarara. Nyarara kana ndatakura mimba yacho ndochiti ndeyekwani. Hakuna kuna akadiwa. Ndeyekwani mimba iyi. That's abusive. That's abusive. Handiti ini kana muchitendera mwanakomana kuti arare nemwanasikana, nemwana wemwanasikana, munozvona zvinhu zvinhu zvakajeka hazvina kujeka tiri kuti kudii pamukana yakadaiwo ye 16 days of activism against gender based violence handitika ngatibudei pachena iwe neni tine basa mucommunity vamwe tiri kungotaura takapfeka magauna emangwanani kuti zviripi wambonzwei apa pamwanara apapa mwana wanai ndewababa vake but tiri kungotaura nini guwa taita action ipi
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Susan Matsunge vachiti panguva iyi ye 16 days of activism against gender based violence vanhu kana mwana achinge abhinywa ingave iri hama kana shamwari endai kumapurisa vari kuti ivo zviya zviya zvaiisiitwa kudhara zvekuti nyaya mhuri hadzifukure hapwa zvinofanira kumira ndokutaura kwavari kuita asi regai tiende tinzwe kune vamwe baba veikoko kumufakose vanga vari pachirongwa ichi kuti vari kunzwisisa here kuti 16 days of activism against gender based violence zvinorevei
zita rangu ndinoitwa Morest Chingao ndiri mugari wemufakose
chii chabuda pamusana mamako wamapinda uyu pano paarea jena
zvinhu zvakaonawo zvabuda pamusangano uyu kuitwa ipo pano paarea jena chirongwa chiripo cheGBV gender based violence tiri kuona kuti isusu hongo makesis akawanda vakadzi ndovanokwanisana nomhaka kuti ivo vari kukohwa nevarume asi dzimwe dzenguvawo vamwe varume havakwanisi kuona nomhangara kumapurisa kuti vari kurohwa nevakadzi nekuti padeski raari kuenda remapurisa achisvika chena nomhangara mupurisa anokwanisa kuti tanga tobvisa hita achitodedza mwanzo kuti yaone monya iri kutaura kuti yarohwa nemukadzi nepoto kumba zvinhu zvekuti murume anonyara kuti aine nomhangara uyezve tiripo ipapo tiri kuti isusu sevagari vemuno mufakose as a community tanga tati isusu ngatigadzire culture yedu yekuti ngatidzidzisei vana vatinavo nokuti tinonzwa kuti culture is dynamic todzidzisa vana pane zvese zvatiri kuita nokuti tiri kuona tisusu vanasikana anodzidziswa kutsvaira ari mwana mudiki kubika ari mwana mudiki kusuka mapureti ari mwana mudiki mwana mukomana hapana paanodzidziswa zvemumba achiri mudiki saka paachazokura pachiita mudzimai achangokura nepfungwa dzekuti mudzimai anoshandiswa mune zvakadaiso zvinenge zvichizokonzerisa kuti munge mune mhirizhonga mudzimba uyezve ngatiyefananidzei vana ava vakomana nevasikana kana tivapa mabasa tova mabasa akafanirana sei zvine zvi
aiwa apo tiri kunzwa mazwi ari kubva kuna baba vamwe vanogara kumufakosi vari kutaura ivo vachiti zvakakosha kuti vana vadzidziswe vachipiwa mukana yakaenzana nokuti vari kuti ivo kazhinji tinoona kuti mwanasikana anenge achingonzi basa rake ndere kusuka mapureti nezvimwe zvakadaro asi vakomana havasi kupiwa mukana iwoyo kudzidziswa kuti vanobata sei vanasikana nezvimwe zvakadaro saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano uyezve munoziva zvekuita mukapinda muchirongwa ibva imanyora namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti kufonerei mukwanise kunge muchitaurawo pfungwa dzenyu ipo pano tinoona kuti pane vamwe vatori pachirongwa pari zvino muri kunyora imi mafungiro enyu uyezve ndo zvatinenge tichitofarira nekuti isusu toda kuti tinzwe kubva kwamuri kuti munoona sei nyaya iyi yekushungurudzwa nyanya kwemadzimai nevanasikana panguva apo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira ivo 16 days of gender based violence tsitsinyama tirikuona mune mai Ashley hanzi good evening Tabitha Manyoni ari kuti muri seiko pano tipeiwo nhamba nyanya madzimai timbonzwawo kubva kwamuri James Dawaka hanzi dai vari kutaura vari pano simba rashembofana ari kuti ndiri kukubatai zvakanaka ndiri kuno kumafeking kusouth africa Nicholas Nichols hanzi am watching you sisima vm in south africa Emily Kumalo hanzi am watching you from south africa simba rasha abva tipa nhamba dzake Patricia Sibanda Burau hanzi makadiiko sisima vm watching you from Johannesburg ndiri pano pachirongwa saka munoziva zvekuita vamwe tenderera mberi tichiverenga zvamuri kunyora uyezve tichikwadzisana ipo pano tionesana kuti munoona sei kurangarirwa uku kwekushungurudzwa kwevanasikana nemadzimai panguva ino Zimbabwe nenyika yese pasi rose vari pakampeini ye 16 days against gender based violence PJ
ngengalitembisa laphana kuti sizolethulela okuphume embuthanweni obekhona kobulawayo ngolwesibili nanku ke abakukhulumileyo emhlanganweni lo obuqoqwe ngabenhlanganiso ye-World.
Thina okusenze sabuya ngapha e-Country Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze gender based violence eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo bebengatholakali bexoxisana bebengatholakali okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana le ndaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali so thina ebesikwenza lapha ukuthi sinikeze umama lelo thuba lokuthi akhulume alethe okusenhlizweni mayelana le ndaba ze-GBV ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender-based violence, into ezimbalwa nje ezehlukeneyo. Kodwa sabe sesigcila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezengaleli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo. Labawaziyo amalungelo abo abayazi imilando okumele bekwenze ukuze bechasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi mama uyabehlukuluzwa but engakwazi ukuthi ayilapha nyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lokho. Uyabona kodwa sifuna ukuthi kulaba abakhulayo abazayo kungamemetheki ngendlela kithi okumemetheka khona siyehlise ukumemetheka kwezinga langkhona lathi ngapha sivele sizama ukunciphisa ukumemetheka kokuhlukumezwa kwabomama
izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlwengulwe ngabo baba kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela okunye futhi kuvangilwa indlala ukuswela imisebenzi okwenza umuntu etshone bhodabhoda ezecina ingena khona pho ekudlwengulweni okunye ngikhaya abathetheneyo labo badlwengulana sesikhangelile umalungelo lapho umama uyabe lokhe encitsha ubaba imfanelo zakhe ecine embamba ngeforce kube sokusiba yini yokudlwengula okungekho emthethweni
omama balembuzo eminingi ukuthi kungani obaba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni bayaripota bayahambisa inhlupho zabo emthethweni but obaba lokhe betshakala bekhona abenziwa lutho umama sale njalo edubeka njalo okunye okakhulu esikufundileyo ukuthi lobu lwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku-community omama lokhe bedlongula ngamandla lokhe bethwala nzima ngamandla obaba of course bakhona but balutshwana so bese lo mbuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni ngakulenye into okumele siyikhangelisise ngelihlwe libanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla ngibona ngathi lolu hlupho siluqedile.
Those were some of the women that were at the event that was held in Bulawayo, mm-hmm. Organized by the Women in Leadership Forum World. Some of the questions that were raised by women is that they do report sometimes mm-hmm. these issues, but the men or the perpetrators are not really penalized or mm. they are not arrested, they are not put into jail.
Mm-hmm.
Yeah, for all the... But basically, the world event was organized with the aim of advising and giving tips to the women mm-hmm. on how to handle themselves when they become a victim of rape.
Yes, and I see, you know, there are a lot of people who are actually agreeing with the gentleman that we saw earlier on the video who was talking about you know, the issue of raising young men to, you know, like educate them about the value of women and how to treat women. So mm. he does have a lot of fans here that are actually agreeing with him. Disciple Gilson Madani, panopa Facebook page, yeduye VOA, shona varkutivana, zvikuru vasikana vanoda kugara panamai, everything, kuanzi, hakona kuvimba nemunhu wechirume chero angava baba vemwana iyeye please ndokutaura kwaari kuita chipotonoro hanzi makadiko pano simba rachembofana hanzi tinosangana nababa ava pane hanzi zvavadzidzisa simba rache is actually saying he's very impressed nababa vambouya vachitaura vari pa video I think regeitiridze zvakare video iyaye yababa baba avataura because vanhu varipo vakawanda kazhinji PJ varume kuti vabude vachinyatsotaura kuti zvechokwadi atina kunge takadzidziswa mukukura kuti kana muchinge masangana nezvinhu zvakadai munoita sei ngatinzwei zvambotaona baba vaye vaye nekuti vazhinji vari pana vari kuti tiri kuda kuti tinzwe kuti baba avanga vari kuti chii nekuti tiri kutsigira zvavanga vari kutaura. Let's go to the gentleman that spoke earlier on.
Zita rangu rinoitwa Morest Chingao. Ndiri mugari wemufokusi.
Chii chabuda pamusangano wako wamapinda uyu pano paerea jenyu?
Zvinhu zvandaona zvabuda pamusangano uyu kuti ipo pano paerea jenyu. Chirongwa chiripo cheGBV, Gender Based Violence. Tiri kuona kuti isusu wongu, makesi akawanda, vakadzi ndovanokwanisana nomhandara kuti ivo vari kurohwa nevarume. Asi dzimwe dzenguvawo vamwe varume havakwanisi kunanomhanara kumapurisa kuti vari kurohwa nevakadzi nekuti padheski raari kuenda nemapurisa achisvika chinanomhanara mupurisa anokwanisa kuti tanga tobvisa hita achitodedza mumwe kuti yaone monya iri kutaura kuti yarohwa nemukadzi nepoto kumba. Zvinhu zvekuti murume anonyara kuti inanomhanara. Uyezve tiripo ipapo tiri kuti isusu sevagari vemuno mufakose as a community tanga tati isusu ngatigadzire culture yedu yekuti ngatidzidzisei vana vatinavo nokuti tinonzwa kuti culture is dynamic. Todzidzisa vana pane zvese zvatiri kuita nokuti tiri kuona kuti isusu vanasikana anodzidziswa kutsvaira ari mwana mudiki, kubika ari mwana mudiki, kusuka mapureti ari mwana mudiki. Mwana mukomana hapana paanodzidziswa zvemumba achiri mudiki, saka paachazokura pachaita mudzimai achangokura nepfungwa dzekuti mudzimai anoshandiswa mune zvakadaiso zvinenge zvichizokonzerisa kuti munge mune mhirizhonga mudzimba. Uyezve ngatifananidzei vana ava vakomana nevasikana kana tivapa mabasa tova mabasa akafanirana sei zvine zvi.
PJ, very interesting take there, and he's receiving a lot of accolades from other men who are saying, yes, this brother is really, you know, making sense. Mm-hmm. Because earlier on, I hadn't picked up the part where he said, yes, and, you know, when men do get abused as well.
As well, yes, and they are quiet about it. Mm-hmm. They're silent because they are embarrassed.
Yes, he says, when you go to the police to report, the police will say, come and see this monya, meaning a big man who's coming to report that he was beaten by his wife. But he's saying, you know, don't be afraid, even if people ridicule you. If you are being abused and you're a man, you should still go and report.
Report.
And another point that he made about the chores for the kids.
Yes, the domestic chores. Mm-hmm. You should teach your children to do all the household chores, that is washing the plates, mm-hmm. Doing the cooking, cleaning the house. Those chores should be allotted to all the children, yes, in the house, not relegated to the female children only.
Mm-hmm. Very interesting.
Very interesting on that one.
And Morgan Zimiri is actually saying, Mukoma avo vataura zveshu.
Yeah.
Over to you.
Yeah, kulo khulumileyo ugcine simletha njalo ukuthi abuye azokhuluma owesilisa okhulumeke oyisakamuzi sasemfakosi. Uthi yena lo nyaka nginanzelele kakhulu ukuthi abesilisa labo bakhanye bephathekile ngoba sibe lolunye udaba oluphume izolo emoyeni olwabesilisa abenhlanganiso yephadari enkundleni labo bebeqhuquzela bekhankasela ukuthi omama bengahlukuluzwa. Kodwa ke besitsho labo ukuthi kulabanye obaba labo abachayayo ezindlini abahlukuluzwayo ngabesifazane okumele labo bahambe bakhuthaze ukuthi bahambe baye mangala emapholiseni nxa behlukuluzwa bengesabi njalo bengabi lenhloni zokuthi abantu bazangihleka kumbe amapholisa azamuhleka ukuthi uyahlukuluzwa ngowesifazane. Ikwakade kukhulunywa ngowesilisa lo eyisakamuzi sasemfako sithi uthena ubekhala ngokuthi kulabanye labo abesilisa abachayayo kodwa wasephumisa emunye umcijo wokuthi lapho sisondla abantu abethu kumele sibawondle ngendlela yokuthi siyabafundisa imisebenzi yonke yangekhaya. Thina esisemazweni singcono ngoba kasilabo osisi bemsebenzi. Yikho ke mina njengama abantu abami bonke bayakwazi ukupheka abangabafana labangamantombazana ukuthi kumele kuthanyelwe endlini, kuklinwe endlini, kugeswe imiganu, kuphekwe. Bonke bayayazi imisebenzi yona leyo. Esenzela ekwela kusasa ukuthi umntwana nalo nxa kukuthi ngongumfana ovele wakhula engafundiswanga ukupheka, engafundiswanga ukugezisa imiganu, engafundiswanga laye kunakekela abantwana. Awusoze owesilisa lowo nxa esethethe eselomfazi wakhe. Asoze uqalise ukumfundisa ke ukuthi kumele ugezise lawo imiganu. Ngoba lami sonke sivela emsebenzini, akula sisi womsebenzi la. Yikho ke uthi yena yikho okudala inhlupho esilazo emendweni njalo lasemichadweni eminingi. Nxa kuyukuthi kakusela sisi womsebenzi okumele ayenze umsebenzi, akumele ayenze imisebenzi yonke yangekhaya yokuthanyela iguma, yokuthanyela izindlu, yokuklina izambuzi, yokuklina, yokugezisa imiganu, lokunye nje okwenziwa ngekhaya. Awusozumelele phela umkakho ukuthi azaze abuye emsebenzini abuye azopheka. Yikho okubangela ukuthi nxa leseliye emazweni, nxa lijadile linjalo, nxa ovela wakhula ungowesilisa ongafundiswanga ukupheka, ongafundiswanga ukuhlanzeka emzini wakho, vela awusoze uzehluleka khona lokuziwatshela impahla zakho zokuya emsebenzini. Yikho okade kukhulunywa ngowesilisa lo oyisakhamuzi olandelwe ngabaningi sibili abakhulumayo lapha kuFacebook yethu. Kodwa ngingakabali-ke okulotshwe ngabalaleli bethu abasilandelayo besibukele kuFacebook live stream yethu, wothi-ke singenise enye ividiyo lapho okukhulume khona owenhlanganiso, umqondisi wenhlanganiso ethiwa yiSay What emhlobolweni womandebeleni unkosazana Langalethu Nkala. Yena-ke ulandisa ngohlelo lwabo abaluqhuba labafundi ebemakolitshini khona ngale ngasemathebeleland south.
Udlame alukhethile ukuthi unothile, ungumyanga, ungumama, ungubaba, ungumfana, uyinkazana. Bakhona noma nje belokhu belokuhlonipha ukwelisaba ukuthi mina ngingubaba kukhanye kuthiwa ngitshaywa ngumama. Kodwa sithakazelela ukuthi sebekhona ababuya bezokuthi ngilamulelani ngiphume kulokhu kuhlukumezeka. Bakhona ababuyayo bezokuthi sibancedise baphume ebunzimeni, ababuthola ngemakhaya kumbe lakho emsebenzini. Bakhona ababuya bezokhuluma noma kuyiphi indawo, kodwa abakabi baningi kangako ngomthonselanyana. Kodwa siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazaziletha ngobuningi babo.
Lo-ke bekungunkosazana Khayelihle Lunga obekhuluma eGwanda, unkosazana Langalethu Nkala elandisa ngohlelo lwabo abaluqhuba labafundi bemakolitshini.
Aiwathi nemnyarikani wedu wekutanga amaironica Mumbire vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Mumbire. Aiwa, kuno kuri wadii nhasi tine Christmas yemuAmerica inonzi Thanksgiving, saka takatiritori yedu pabasa asi vamwe vese vari kudzimba.
Oh, really?
Ehe, saka tataiwa regai tiuye timbokurukura nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi seWomen's Coalition of Zimbabwe pari zvino?
Pari zvino zvakawanda zvatiri kuita seWomen's Coalition of Zimbabwe. Tiri kuita macampaigns, masocial media campaigns, akanangana nekutsoropodza kushungurudzwa kwemadzimai pamazuva 16 anaya ane chokuita nezvekushungurudzwa kwemadzimai. Asi hatisi kungomirira ipapo chete, tinoramba tichingozviita nguva nenguva. Asi pari zvino tiri kunyatsoemphasiza kuti tinyatsobudisa voice redu zvakakwana. Besides kuita macampaigns iwayo, takabudisa zvakare statement yekudenounza zvine chokuita nekushungurudzwa kwemadzimai. Asi mumazuva ari kuteera tichaita marali. Tinoda kuti inzwi redu semadzimai rinyatsonzwika zvine chokuita nekutsoropodza kwatiri kuita kushungurudzwa kwemadzimai. Saka tine marali maviri anoteedzana. Yekutanga ichaitwa musi wa 30 muno muHarare kuBambura Stadium. Echipiri richaitwa kuBulawayo musi wa 7 December. Saka tinenge tichida kuti manzwi emadzimai anyatsonzwika kuti havasi kuda zvekushungurudzwa. Saka tichange tichiita izvozvo tichisumudza manzwi edu zvakasimba kuti zvinzwike. Asi chimwe chezvinhu chatakaonawo ndechekuti mukukurukura kwatinenge tichiita mune zvechekuita nekushungurudzwa, hatikwanisi kuti tisiyewo varume munyaya idzodzo. Nokuti tikangova excluda tiri kusimbisa divi rimwe chete. Saka tinenge tichida kuti tibatanidze nekunzwawo manzwi evarume nekuti vari kuitawo sei kuti vaone kuti mhirizhonga munharaunda yabereva.
Zvii zvamuri kunzwa kana kuona sezviri kunyanyoita kuti mhirizhonga iyi iwanikwe ichikwira munyika? Zvii sekuona kwenyu pamuri kushanda nemadzimai vari kuti chii?
Kacho mhirizhonga dzatinosangana nadzo dzinosangana nekuti kukura kwatinoita nemukudzwa kwatinoita, tinokudzwa tisina kuenzaniswa. Kureva kuti tinokudzwa tichisocializewa zvine chokuita neinequality. Zvoreva kuti rumwe rudzi runenge ruri pamusoro porumwe. Unoona kuti nyange mukange muri mumba uri mwana musikana nomwana mukomana, mwana mukomana anogona kuti kubvunza kuti wanga uri kupi pewewe, asi mwana musikana haagoni kudaro kumwana mukomana. Kureva kuti pane masimba anenge akapuwa kumwana mukomana kuti akwanise kuita izvozvo. Saka iyoyo patriarchy ndo zvimwe chikonzero chikuru nezvine chokuita nemagariro atiri kuita, ndo zvimwe zvikonzero zvikuru chinoita kuti zvinhu zvakadero zvine chokuita nemhirizhonga zvikwanise kunge zvichiwanikwa.
Maybe in English, before we move over to PJ, what is your organization doing to, you know, sensitize the women or to make them aware about the importance of reporting issues of gender-based violence to the police?
The organization has built a relationship with various networks that are related to the process of reporting about various forms of abuse. One way that we have done is to have a relationship with the victim's friendly unit. And we relate very well, and it's just a phone call away if we have anything that we need attended to. Because of that partnership that we have created between us and the very important institution, which is the victim-friendly unit, we easily get assistance when we have anything that has come up that needs assistance. We also have a toll-free number as Women's Coalition of Zimbabwe, and also our phones are open to calling for people that that want to be assisted. But also because of our geographical coverage in terms of how we are located within the spaces, it is very easy for people to report. They can report through our member institutions in the various places where they are working in. They can also get assistance from our different individual chapter members that are in different provinces of the country. So we make sure that At every corner of the country, at least a person can be able to get assistance and get and be helped to report any forms of abuse that happen to them.
Thank you very much, PJ.
Besizizwa unkosikazi Veronica Mumbire, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe, lapho-ke bekhuluma ngehlelo zabo abalazo njengenhlanganiso, lapho-ke abahamba ilizwe lonke ezigabeni ezehlukeneyo becebisana labo mama ukuthi kuyini abangakwenza nxa behlelwe luhlupho. Okuzinhlelo ezifana lalolo olukhulunywe ngabesifazana abangene umhlangano obuqoqwe yimhlanganiso yeWorld yabesifazane eyakobulawayo, labo-ke balenhlelo ezifanayo zokucebisana ukuthi nxa wehlelwe lohlupho lokuthi udlwenguliwe ngekhaya loba laloba kungubaba sibili okuthetheyo, ulakho ukuthi uye mmangalela nxa kuyukuthi uyabe kudlwengulile. Kodwa-ke ukuthi amalungelo abesifazana abaningi omama abawazi, yikho-ke ikulumikulikisana ngamalungelo abo ngasekhaya ukuthi bengenzani nxa bengehlelwa luhlupho lolo olokudlwengula. Kothi sikhangeleke labo abasilandelayo ababukeleyo kulive stream yethu ekhasini lethu ele-Facebook enkundleni yokuxhumana, Usindi Ndimande uthi njani umsakazi labalaleli ngilalele ngise Johannesburg. UBrighton Walazi uthi linjani bodade ngixhume ngiseGoli hayi siphilile ngempela silethemba lawe uphilile khona ngapho Walazi. Ndlela Dube uthi linjani basakazi nabalaleli sicela nje ngaseZimbabwe amapolisa ahloniphe ilungelo labomama hayi ukubachaya lokuba gwenxa lihlazo elibilelo. Danking nginani ngise Johannesburg. Sakhile liline yey umlaleli wethu kumbe umbukeli wethu omkhulu umlandeli wethu ohlelo. So true, domestic violence is there. Both even men get abused also. Ikwakade kukhulunywa isakamuzi lesiyana sasemfakhosi. Ye, lisilandeleke lisibukele kulabo abafuna ukuthi silixhome ecingweni lilakho okay ukubhala inombolo zenu uzocingo khona lapho.
Mm-hmm. I think yeah. We have a guest for you, PJ. There is actually Mrs. Dorcas Hove. Please take her.
Yeah, siyakwamukela kuhlelo lwethu mlaleli.
Ngiyabonga, happy Thanksgiving to everyone ngapha eAmerica.
Yeah. Happy Thanksgiving lakuwe khona ngapho eNkosikazi Hove.
Ngiyabonga.
Yeah, ungasichathekela nge 16 days of activism against gender based violence.
Mhm. Isikhathi ilithuba in fact lo likaZulu ukuthi siqaphele sikhangele okwenzakalayo ikakhulu ebantwini abesifazane. Ngiyazi ukuthi la besilisa labo balakho ukuthi bahlangane lo lenkathazo le esibona violence. It's not just for women, but labo bakhona esibabona bekhala besithi ha ungithe wangithi. Kodwa thina abanye njengoba singabomama siqakathekisa okwenzakala kubomama ngoba kuningi and kuba buhlungu ukuthi umuntu ahlukumezwe umuntu ambone umuntu ahlezi laye abalokuzwanana abalabantwana bonke kwisikhathi akuzwisiseki.
Abanye baphelelwa ngumphefumulo bayabulawa ngabomngabo ngenxa yodlame lona lolu olabe lusemzini. Abanye bayabe vele bengatsheli labazali kumbe labangani. Kwenziweni ukuthi kulimukiswe abesifazane omama abasezindlini la?
Okokuqala mina ngibona ukuthi khona lokho elikwenzayo ukuthi kube yindima yokuthi iyaxoxwa ikhulunywe abomama bazi ukuthi uma bebona udubo olungako kuyini abangakwenza. Bangaqonda ngaphi ukuthi bayebika bedinga uncedo. Thina ngithi sathi sikhula kwakuthiwa ha ungakhulumi hayi ungakhali ha sasitshela ukuthi sithule zwi. So abantu babefela endlini kodwa okwakhathesi ye kulakho ukuthi bafela endlini kodwa sesikwanisa ukuthi sikhulume ngodaba lolu. Nanko yikho iprogram yenu siyayiqakathekisa ngoba ipha abantu ithuba lokuthi sibone ukuthi hayi angingedwa kulolu dubo. Sibaningi ngakho silakho ukuthi sihlanganeni sibone ukuthi singaluvikela kanjani.
Yeah. Kuzokuba lo dubo lokuthi emihlanganeni kumbe emcimbini yonke ekadibe khona esiyenziwe kusukisela lo mkhankaso uqalisileyo mhla ka 25 Lwezi ngomvulo. Kube lokho kuphuma izikhalazo zokuthi abesifazane engxenye bayakuthi bedlengulwe benjalo babe sebesiyamangala emapholiseni abangabesilisa kodwa uzafumana ukuthi ubabalwana uyayekelwa engalokhu engafakwanga ejele ukuthi abhike loba ukuya ukusiwa sibili emthethwandaba ngoba engxenye uyabe ngusomabhizimusi kumbe uyabe isinothi kumbe uyabe ngulwana olesithunzi kwezombusazwe abantu bagcine sebemesaba. Abaningi iningi labo baba bona labo abamangalelwayo kuthwana navele they go scot free as they would say in English. Ulubona njani-ke lolu du?
Kuliqiniso sibili ngoba ngithi vele savela sakhula sitshela ukuthi singabokhuluma singabokhuluma so sokwangena egazini kuthatha wena lami labanye ukuthi sibone ukuthi umuntu uyakubulala foshu endlini hamba uye mreporta kathi uvele ukwenzelani khonoko mina ngibona kuright ukuthi abantu bareporte singakuceda kanjani uma bengareportwa angareportwa uye emapholiseni ibizo lakhe lizancola yini lawe lakho lizancola ngenye indlela but kathi kungcono kulokufa phela uthule zwi lingancola laphana uzabona ukuthi kumele uma efuna ukuthi liqhubekele phambili as one uzamela tshintshe izenzo zakhe ngoba uyasisaba ukuthi lapha ngabotshwa sibili avaleni ibhizinesi ayiqakathekanga empilweni yomuntu uma ingasoze isincede sobabili kathi positive
ilabo-ke abadizayo engxenye bayethusela amapholisa kumbe babadize babanike izimali zokuthi bangababophi kwenziweni kudula
yikho kuba le nkinga khona ngithi yikho sithi thina ama-programs anjengaleyi ayatshenisa uzulu ukuthi wazi ukuthi okay ngingayabika emapholiseni i-reporting life bafike bangithi abazi benza lutho ngiye ngaphi kulama-organizations athile khona ngapho eZimbabwe abesifazane abangaya kubo ngiyazi abantu abanjengabomsasa project bapha abantu amacebo ukuthi okay usethe wathi amapholisa akhanya eseqhuqe so phoathini akwazi ukuthi kulama programs abalawo omama kumamsasa project and other organizations
amagqwetha alwela ilungelo loluntu
awuboni-ke phela amagqwetha angishisoesabele ukuthi siyabe singela mali ukuthi ngiyathi ngifika ngithi gqoki bahle bathi bhadala so much i-deposit ukuthi sikhangele udaba lwakho kodwa ngingaya kuma-organizations anjengabomsasa balendlela ezokuthi babone ukuthi bangangisiza njani even ngaleso sikhathi ngitshayiwe ngisesaba ngiphume ngigijima ngibaleke endlini ngiyaqonda ngaphi uma ngingela abangane eduzane lalapha enhlezi khona kodwa ngagijimela kubo bazamprotect-a ngike ngithi come down labe ngicabange kakuhle lawo banzi and then we can move forward from there
ye akubambe khonapha ecingweni sithathe omunye umlaleli
hallo khola makadi yenyu
ndinosimamakadi
aiwa tiriwaditiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndiri muharare ndiri Foster Mbango
ehe kwakadii kuharare uku
uri right
ehe tipewo pfungwa dzenyu mukoma Foster
nozva topic yacho kuti iri kuti chii
nhasi tatiri kutaura yedu nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nekuti pane chirongwa che16 days of activism against gender based violence uyezve nekushungurudzwa kwevarume munoona sei nokuti tinonzwa kuti munyika pari zvino nenyaya yekuoma kwaita zvinhu madzimai akawanda nemadzibaba vari kuwanikwa vachishungurudzana mudzimba umu zvakamira sei kwamuri ikoko
zvakati nyanyei
saka imimi momboti maona vamwe vanhu vachishungurudzwa munokwanisa kunge muchiita sei munonyatsoziva here kuti unofanira kufambiswa sei
muno maraitsi muno akaderera hanya
aiwa ndizvozvo mukoma aiwa tinotenda
All right.
PJ, I think we have another caller, but I didn't quite get. Hello, caller? Hello? Okay. Aiwa, mai mbire makadi. Sorry, tangatambo kubatisai tichimbo tora vamwe. Mai mbire, manga murukunzu kwa baba wapinda. Papari kuti, kodzero dzemadzimai uyezve kana vanhu havasi kunyatsoziva kuti kodzero dzavo dzakamira sei saka panguva inoyi chii chamuri kuvadzidzisa uyezve kana vachinge vaona vamwe vachishungurudzwa vanofanira kuita sei mambotaura kuti mune toll free number mungagona kupa here vakateerera pari zvino
regai nditaure nenyaya yemarights yavari kutaura nezvayo tikatarisa muconstitution yedu yeZimbabwe yakasainiwa muna 2018 pakakura pakataura nyaya yemabill of rights ndo panonyatsotsoropodza kuti marights emunhu akamira sei asi mukati memabill of rights nokuti mawomen's rights mahuman rights as well mukati mechikamu ichocho mune zvakatonyatsomirira kuti zvemadzimai zvakanangana nemadzimai chimwe zvezvunhu zvakanangana nemaraiti emadzimai zvakanangana ne gender equality zvinhu zvakaita se-right to life zvingoriwo common kune vamwe zvimwe zvakafanana ne-right to education, right to food, right to accessibility zvine chokuita neeconomy nezvimwe zvakadero saka ndo zvakanangana nemarights izvozvo zvokuti zvinenge dziri kodzero dzemunhu zvekuti munhu anenge achikwanisa anenge achifanira kupuwawo mukana wokuaccessa zvinhu izvozvo wokuzviwana iri kodzero yake ende kana tikatarisana nyaya inechokuita nemarights kazhinji kacho zvino munhu anogona kuinfringa marights eumwe munhu kana akange amushayisa kodzero dzake dzinechokuita nekuti akwanise kuwana zvinhu izvozvo zvakapuwa kubva muconstitution yedu saka constitution yedu ndo bhaibheri rinechokuita nemarights edu asi hazvingosi muconstitution chete tine mamwe maconventions akawanda anobata nyaya dzinechokuita nemarights evanhukadzi tikatarisa kune inonzi SADC protocol of gender and development inotaura akawanda marights anechekuita nevakadzi nemamwe international conventions akafanana nana FIDO saka mukatarisa izvozvo zvinenge zvichivaka mitemo iyoyo inobudisa marights akanyatsonangana nemunhukadzi ekuti kana tikangozvikanda zvakangosanganiswa mukadzi anogona kuva disadvantage saka zvinochizobudisa kuti pamunhukadzi anofanira kudai tikatarisa muno muzimbabwe tine gender policy yedu inenge ichitidhaidhawo kuti kana tichishanda nemadzimai tinofanira kushanda tichiita sei saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinobuda pane zvinechokuita nemarights
Multiple toll free number yenyu hatisati taenda kuna amai hove
aiwa
tongoti edu organization yenyu muchatipa aiwa pakanaka pakadaro asi taurai zita reorganization kuitira kuti vamwe vanhu vanenge vakateerera vazive kuti pasi peorganization yenyu pane mamwe zvakare masangano emadzimai anogona kunge achibatsira panyaya idzodzi zita reorganization yenyu rinonzi chii
Okay, Women's Coalition of Zimbabwe.
Aiwa bata izvenyu makadaro PJ.
Mbemelele kuti engxenye zakucho ezinye inhlanganiso ezipansi kwe Women's Coalition of Zimbabwe. Apane mamwe masangano here anoita kana vasina kukwanisa kuwana imimi ve Women's Coalition of Zimbabwe. Ndapi mamasangano anoumba Women's Coalition of Zimbabwe.
Okay. Masangano acho akawanda. Ndichangoedza kudoma achakurumidza kuuya musoro mangu.
Iwayo.
Acho akawanda. Women's Coalition ine membership yema organizations akawanda anodarika 100. Saka ndichangodoma mashoma handina achakurumidza kuuya musoro mangu. Tine ma organizations akafanana nana Wilsa akafanana nana Zwala, akafanana nana Zimbabwe Women's Bureau, vana Self Help Development Foundation, vana Jekisa Fungwa Vulingondo, vana Kunzwana, nana ZWRCN, akawanda. Vana Kakwe Sisterhood, ndangoedza kupika vari kukurumidza kuuya musoro mangu, vana Women and Land, mamembers ese eWomen's Coalition. And sokutaura kwandakamboita pandakauya pachirongwa, kana tichiita maprogramu akadai, pane patinoita takabatana, asi kumabasa edu kwatinoshanda, vamwe nevamwe vanenge vachiitawo basa rine chokuita nekukurudzira zvimwe chete, nokuti tiri collective and tinoshare same idea yokuti aiwa mizhonga kwete kuti tiintensify mavoices edu vamwe nevamwe kwavanoshanda kune mamwe magrassroots anotoshanda kurudzeuko kwakanyanyokita kure kuyeve mashoko iwo watinejitarisira kuti maorganizations iwayo ndo anofanira kunge achisvika inzwi rekutaura tichidhinaunza mirizhonga
regei timbotora muteereri pana mukoma vari panhare hallo kola
Halo, makadini yenyu yeSudo 7.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndini Luka Bernard Bimo, ndiri kutaura ndiri kuchimoyo kuMozambique.
Kwakadii kuMozambique?
kuMozambique ako kutsene vakadiyo vatiri vesizwe 7 nemimose vatesenyuri vesizwe 7 kokuAmerica.
Aiwa isiri pano nasi PJ kuno nasi tine Thanksgiving saka tine Christmas yemuno. Pasi pe dingi ndira kuti 16 days of activism against the gender-based violence. Imi munoti yone nyai?
Nyaya tino kurudzira kune vanhu tinoda kukurudzira magariro akanaka kuti vanhu vasaite mhirizhonga. Mhirizhonga dzedu, mhirizhonga haichizi chimiro chakanaka pamararamiro edu tose tichirarama munyika. Saka tinenge tichikurudzirawo kuti vema organization vavewo vari vanhu vanopinda muvanhu vachidzidzisa vanhu magariro akanaka kuti mhirizhonga haidiwe, vanhu ngavagarisane zvakanaka. Imwe chinokonzera mhirizhonga zvakare inyaya yekusawana zvakanaka zvakararama. Tichiendawo kunotarisawo kuhurumende yedu, tinenge tichingotarisa kuti hurumende yacho iripo iyoyo ngaive ichitungamidzawo zvakare madzimaiwo kuti kodzero dzavo dzisatyorwe zvakanaka. Tinotarisawo pachimiro chakaitwawo zvakare mwegore rapera, vanana mai vaizvitengesera muhurumende, vaizvitengesawo muguta reHarare, vakaenda kupurwa nemasoja nemauto. Tikatarisa zvakare pamusangano wakaitwa svondo rapfuura zvakare, takanzwa kuti kune mudzimai akatyora gumbo. Saka tinenge tichitarisa kuti kunevo vanenge vachiita mhirizhonga vachityora kodzero dzemadzimai, kana nyaya dzavo dzikange dzaenda kumatare dzimhosva, ngadzive dzinhau dzichatongerwa kuti vanhu vavo vaende kunotongwa zvakakodzera, kuita kuti avo vanozosarawo kumashure uko vasazonotyore kodzero dzevanhu, vachiziva kuti tikanga taitai zvinoti nezvinoti tinotyora kodzero dzevanhu tinonosangana nemutongo, kuita kuti vanhu vave nekuremekedzana kwakanaka. Zvino kana zvikanotanga kuhurumende ikokoko zvinokodzero dzana madzimai zvichinopindawo mumagariro edu, zvinobva zvazoita kuti vana mai vave vachiita savanhu vasina basa. Asi hapana munhu anonzi ana basa, munhu wese ane kodzero yekurarama zvakanaka, achitaurawo zvaanoda maringewo mukurarama musosayati. Kwese kwatinogara nekwatinofambawo kodzero dzana mai ngadziremekedzwo. Zvose zvaanodawo utano kumafambiro nemagariro zvichiremekedzwawo, asi zvinotanga kuvanhurume, nekuti vanhurume ngamira kunoshoropodza vana madzimai. Zvese zvobva zvazongoita kunge vana madzimai vave vanhu vasiri vanhu.
Inotarisawo
zvakare kana muri muhurumende taitarisa kuti vana madzimai vavo vane zvigaro, kana mupariamendi vava vane zvigaro, zvinoitawo kuti zvese zvavanotaurawo nekodzero dzavo zvitedzewo zvakanaka. Kana ikoko kumatare dzimbosva zvakare, tinge tinotarisa kuti dai hurumende aita kuti vana madzimai vave nezvigaro, kuita kuti zvese zvaanodawo nenhunhau dzavo zvive zvine vamiririri. Saka kana zvikanga vamiririri wokuhurumende iko, zvinobva zvaita
mukoma. Aiwa, nhasi ndimi mabva mavharisa. Aiwa, mavharisa mukoma, mabva mataura zvese zvanoti. Vamwe vatori pano palive vari kutaurawo izvozvo, asi tinotenda. Pana Michael Tawanda ari kutaura chokwadi zvataurwa naBudhava kuti hanzi mhirizhonga yemunyika. Hanzi iyi mhirizhonga yemunyika, noti yemudzimba, because iko zvino ukapinda mumba unenge wabva munyika. Kana zvematongero enyika zvisati zvagadzirika, mumba hamungagadzikani.
Hamungagadzikani.
Pane vanyorawo futi kuNdebele ati chii?
kuNdebele vati hanzi, what are those organizations doing for the woman who was openly beaten by the police recently in Harare? Kuvela kumandla gama. Saka nguva dzedu ndodzadyana. Enokucina Nkosikazi Hobe.
Hayi, siyabonga kakhulu ukuthi lisiphe ithuba lokuthi ukhangelisise udaba lolu oluqhakatheke kangaka. Sikhumbule ukuthi into yonke iqala ngomama. Uma behlezi kuhlomama endlini, ilizwe lethu liyathuthuka.
Asicine khonapho.
Amaimbire mongoti para kupedzisira 10 seconds.
Zvandinoda kutaurira muri yeZimbabwe ndezvekuti mirizhonga ibasa rangu ini newe tiri pamwe chete. Kana tikasabatsirana pamwe chete hatigoni kupedza mirizhonga, umwe noumwe akazvimiririra. Saka ngatishandirei pamwe chete tikwanise kupedza mirizhonga.
Aiwa, tinotenda. PJ, nhasi panga pachipisa. Tinotenda vanyarikani vedu amai Ronica Mumbire vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve tangatina
unkosikazi Dorcas Hove yenake laye olwela amalungelo oluntu. Siyalibonga lonke eliphathisileyo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama Praxedes Jeremiah
and I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati kurukurei tozopinda zvakare muchirongwa cheLife Talk mangwana tichienderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika. Happy